Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gumiguru 15 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehidha. Kusvikirana nhasi hidha itimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo. Dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Nerera nevanoshaya kwamurewa wonyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora wavakapiwa nehurumende yeAmerica.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinostenga mese mashops ese hatingagone hedu kutaura namazita asi taishaya 5:13 ndombeu inorimwa ukatotarisa varimi vese zaka bhikita gutu nekwana chivi nekupi ndo yetinorima asi taishaya.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage Yet 513 kana kuti mbizi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA rinoti vanhu vakawanda munyika vave kushandisa gas sezvo magetsi ari kuvadhurira. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezera amai Gloria Magombo vanoti uwandu hwegasi rakashandiswa munyika hwakakwira kubva pamakirogiramu mamiriyoni matanhatu pagore muna 2012 kusvika pamakirogiramu mamiriyoni makumi maviri nematatu kusvika pakupera kwanyamavhuvhu gore rino. Amai Magombo vanoti kunze kwemitengo waro gasi vanhu vave neruzivo rwekuti gasi rinoshanda sei sezvo vange vari kudzidzisa veruzhinji maererano nekuti gasi rinoshandiswa sei. Vanotiwo ZERA yakapa marezinesi ekutengesa gasi akawanda zvekuti harichanetsa kuwana.
Vanhu vakutonzwisisa kushandiswa kwegas because takaita a lot of education to the public in different fora. Kune mavideos atakaita ari kumashops akuratidza kuti gas kuti ishandiswe zvakanaka inoshandiswa sei.
Asi vanoti kunyange hazvo pave nenzvimbo dzakawanda dzinotengesa gasi zviri pamutemo, pane vamwe vanhu vari kutengesa gasi zviri kunze kwemutemo uye veruzhinji havafaniri kutenga kubva kuvanhu ava.
Isusu seZERA tiri kukurudzira kuti musatenge kune vanhu vasina zvitamba. And that's the message we are sending to everyone. Because there are two things. The first one is that hauna guarantee ye amount yauri kupiwa nemunhu here yari pasi pemuti kuti akati 2 kgs ndiyo here. But kune vari licensed vane zvitamba zvakakwana.
Vanoti zvakakosha kutenga panzvimbo dzine marezinesi nekuti vanokwanisa kuwana rubatsiro kana pachinge paita dambudziko. Mumwe mugari wemuHarare amai Emilia Shumba vanoti vave kushandisa gasi pakubika nekuti magetsi ari kudhura.
Gasi is cheaper than electricity and they really faster than uchibika. Zvino magetsi anogona kungodzimwa unononoka. Saka ari expensive futi magetsi.
Muharare chete mune nzvimbo dzinodarika makumi masere dzinotengesa gasi zviri pamutemo. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi chose pakushandiswa kwegasi muAfrica, uye nyika dziri pamusoro dzinosanganisira Morocco, Algeria, Libya neEgypt. Dzimwe nyika dzinoshandisa gasi zvakanyanya iSouth Africa, Cameroon neNigeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North. Ku Epworth, Harare Central, Southerton. Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku Netafara. Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Nerera nevanoshaya kwamurewa vari kunyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora rwavakapiwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nesangano reUnited States Africa Development Foundation. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reHeather Chimoga Orphan Care akapawa mari iyi nemusi wechina kuitira kuti ishandiswe mumabasa emaoko anounza mari kuitira kuti risarambe richipemha rubatsiro. Imwe nerera inochengetwa nesangano iri, Athilia Kaputa, anoti rubatsiro urwu ruchavandudza upenyu hwake.
Pangasanda muHeather kagona kuyakana neinfomi yakabvaruka kana uchiko pachiburikidza nekupiwa nekusapotwa neHeather wakutonekiro pamwe vana. Kwozoita issue yemaschool fees. Pangasati nda muHeather kagonodzingwa zvikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malessons asi ezvinezvi zvatombo.
Izvi zvinotsigirwawo naTrost Kinyahunzvi uyo ari kuita form 3.
Pandanga ndisati ndamuHeather it's like kana mudhara wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga of which waitozosvika pakusona bhurugwa rako ka77 but patakazoiswa muHeather takanga takutengerwa mauniforms. Then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 tamu new curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda. So pazvinhu izvozvo tichibatsirwa neHeather vachititengera. Saka upenyu hwachona totoona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurehwa, amai Immaculate Murehwa, vanoti sangano reHeather Chimoga riri kushandira upenyu hwenherera zhinji.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese neHeather. Kusikirana nasi Heather Chimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri weHeather Chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrand iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojects atinenge tichiita yekuti mabasa SHCOC ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mauniformu, kuvapfekedza, kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega. Mari iyo iyi toda kuti interest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwa nemakumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana siyana kusanganisira kuma university. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwaMurewa, ndini Patricia Mudadigwa.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu remasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwembeu yechibage. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu rezaka amai Sara Makombe vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinozotenga mese mashops ese atingagone hedu kutaura namazita asi taishaya. 513 ndombeu inorimwa, ukatotarisa varimi vese zaka bhikita gutu nekwana chivi nekupi ndo yetinorima asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashops zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masupplyers ngavaise kucommand agriculture, ende tinozati kana yaenda ikoko mbeu yei ichapihwa vatsigisa tarisana nesarudzo kudai tiri kutonzwa urohwa nehana nokuti tichaishayiwa kana usingatsigiri bato riri kutonga hauwani mbeu iyo yatonzi ngaisupply weuko vachabvawo panana pachavo. Saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya asi chichatinetsa imbeu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti mbeu yesidgo SC513 inozivikanwa nekuti mbizi iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda mumasvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora makumi maviri nemana kuenda pamadhora makumi matatu nemasere pachisaga chinorema makirogiramu gumi. VaDennis Gono vekumwenezi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kunetseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndiyo inogadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatajaira MPC CR513 ndiyo yatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tikutarisira titange kurima asi tiri kushaya mbeu.
VaKetos Chapanya vanotengesa muN Richards Hardware vati mbeu iri kunetsa asi mamwe makore inosidai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya kuti nhaye mvura apa ndopavadi ndopavangoti manya manya vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera. Mbeu 513 inonyanya kudiwa nevanhu ichiri shoma asi dzimwe ma 403 agrisids ma 201 awo inenge iripo asi kunyanya 513 ndo ichiri shoma.
Kota rinoona nezvekurimwa vaJoseph Made varamba kudayira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiriri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Professor Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Ndinoona kuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita ine nguva mvura zvayo yangonayavo zvimupfuna mbuya. Asi mvura chache inonzi katinoti isusu kuagriculture effective rainfall yasoka masuwe zvokuti vanhu vachirima haisati yavapo. Kushaka kwembeu mashops, yes I know, ndichinchinongu pakuti varimi vajara kuwana mbeu dzavo dzavari dziri redi muna July August but iye zvino kuda kuti mbeu yatinonoke yokupinda mashop.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana kuti pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu muchirongwa chaanotipa pamusoro pezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kademaonga avanotungamira sangano rinonziro hashtag SheVotes riri kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vange vachinyoresa kuvhota. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Kademaonga.
Tiri
kunzwa kuti vechidiki vanenge vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota. Muri kuonawo sei dambudziko iri?
Maonero andiri kuzviita ndeekuti zuva rekutanga nerechipiri takaita dambudziko rekuti vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma shoma. Izvi zvanga zvinonyanya kuenzerwa nekuti vanhu avana ruzivo rwezvekuitisa nekuti ZEC haina kugadzira metiriyari yakakwana yekudzivisa vanhu kuti masenta vari papi uye chii chirikufanira kuitika. Mabato akazvimirira ega sesi nevamwe tiri kuedza kupinda mumaruwa nemudzimba kuti titaure nevanhu kuti registration yakamira sei uye nekuvakurudzira. Sandakaona inini metiriyari yeZEC yavakaprinta vari kuitora vari kuinamira mumaregistration centers. Ukaona munhu atosvika paregistration center kureva kuti ari kutozivana kudaro. Saka tanga tichida kuti ivo vatore metiriyari iyoyo yavakagadzira nemari yemitero yatinobhadhara isusu vaende nayo kune vanhu kungava kumakliniki kwangave pamabhasi kana papi ndokunofanira kuwanikwa information iyo not in the registration center. Saka vanhu havana ruzivo rwakakwana. So old and young alike vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma. Inini kwandafamba kumount pleasant community hall kuairport mune mutown patownhouse vandaona ndivechidiki vaakuchitanga kubuda nenyaya yekuti shoko riri kufamba. And zvakare chimwe changa chichinetsa ndechekuti vamwe kwanke kunzvimbo yakaita seairport vanga vachitinzi nyange paine affidavit asi kana usina affidavit yalandlord ona kana pamba yemutero wemba zvinoreva kuti haukwanisi kurejista which is not correct asi zvinenge zvagadzirwa kune mamwe masenta izvozvo. Taiona futi kuti vanhu vari kuuya netsamba yemitero yedzimba vanga vachinzi kana usiri paid up hauregiste ingo pasina link pakati pemitero yedzimba nekurejista kwavo kuita. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvanga zvichisangana nevanhu vamwe vachitemwa away but maonero andazviti ndeyekuti vanhu vaakuchitanga kubuda. Chiri kuita kuti vechipiki vasanyanye iyo inyaya yekulack of information number two. Vazhinji vatinotaura navo vari kuti zvinochinja chii
vari kuti kudii chaizvo panyaya iyoyi.
Panotori nekuti havatofunge kana kubvuma kuti registration kana kuvhota chinhu chingachinje anything muZimbabwe nekuti ivo mundangariro dzavo makore apfuura maelection apfuura vanoona sekuti zvinhu zvinosigara zvichiirirwa. Uyezve vari kutaura nyaya yekuti kunyange takambovhota 2008 kune vakavhota vari kuti takavhota ende munhu watakavhotera kuti ahwini haana kuzopiwa masimba kune vakaramba vari pachigaro chechisimba vakamanikidza vamwe nekuvambunyikidza kupinda muhurumende yanga iri yomubatanidzwa asi singaratidze zvatanga tavhota. Saka shoko riripo chairo nderekufambisa kuvanhu vazhinji kuti aiwa katikabuda neuwandu hwedu tikavhota neuwandu hwedu uwandu chaihwo chaihwo hunoita kuti vanoda kuti vadirire maelections kana vanoda kuti vawane mukana wokungopiringisha zvinenge zvabuda chaizvo musarudzo vashayi mukana iwoyo unopedzwa nenyaya yekuti tikabuda takawanda zvekuti pane mavhoti akawanda pane vanhu varejista vakavhota vakawanda zvinonetsa kuzotamba tamba nemafiga nemanhamba. Ndozvinoda kuti vanhu varambe vachiziviswa kuti iwewe uri umwe chete neari pamberi pako neari pamberi pako mese mukabuda tikabuda takawanda in our millions it will make sure kuti election is a democratic election. And isu tiri kuti kana tine paenda kuelection yavhotwa nevanhu 7-8 million anenge asarudzwa nevanhu ahwina in that election ndiyo tichatora sekuti ndiye asarudzwa zviri democratic. Ende chandinoziva ndechekuti vechidiki vazhinji havana mabasa izvezvi. Vechidiki vazhinji vari kutadza kurapwa muzvipatara. Vechidiki vazhinji havasi kupedza madigiri kumayunivhesiti nenyaya yekuti vanenge vatadza kubhadhara mafees akakwira. Vechidiki vazhinji vari kugara mudzimba dziri kutsiva rubva vaita madivhosi nekukasa nenyaya yekuti vanenge vaine matambudziko akawandisa ari kukonzerwa nenyaya yekushayikwa kwemari munyika nenyaya yekushayikwa kwekuwandudzwa kweupfumi. Vechidiki vazhinji vari kugara kunze kwenyika vasingade izvozvo vasingaoni vabereki kwemakore 5, 6, 7, 8 munhu achitsaya kushuvira kuti upenyu huite zvirinani. Saka chandinoziva ndechekuti vakarejista nouwandu hwavo chavanonovhotera ivo vanhu kana utungamiriri huchavapa mabasa huchaita kuti vakwanise kudzoka kubva kunyika dzavari kupotera vari vadzoke muno vavandudze upfumi hwenyika yavo. Vachavhotera zvinhu zvinoita kuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vachipedza chikoro vachizonowana mabasa. Vachavhotera zvinhu zvinonza mishonga muzvipatara madhokotera makosi vari vanhu vari kubhadharwa zvakakwana zvekuti vanoshandawo mabasa avo vakafara.
Aiwa tinokutendai zvikuru Muzvare kade maonga nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Muzvare Maureen Kadimaunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes rikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anogoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Doksiyai maoko a Ray Choto.
Tinotenda Blessing.
Ziva here kwekuno nyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi 25. Munzvimbo dzinotevera. Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East and West. Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East, and West. Mutare, South, and West. Buhera, South. Mashonaland Central. Mbire, Guruve, North. Mzarabani, North, and South. Mount Darwin, North, and West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matevelaland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matevelaland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, Ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Yezvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero chamunopiwa nhasi naPlaxades Jeremiah weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu chanhasi chatinokurukura nezvechitendero. Ari kukuchingamidzai ndiPlaxades Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tine hurukuro yatakaita namufundisikadzi Pastor Esther Chasi, avo vanotungamirirawo zvekare sangano rinotarisa zvimhingampinyi zvinotarisana nevana vanorarama nealbinism, sangano rinonzi Global Aid Missions.
Ndingangoti project iyi patinoti tine chibatsira vana, tinopa zvinhu zvakaita semafuta, masunscreen lotions. Nekuti ndofunga vateri vanoziva kuti vanhu vane albinism vane machallenges ekuti ganda ravo harina yatinoti iyo melanin iyai. Saka melanin iyai ndo inoprotekta kuti vasatsve nezuva uye zvinozodzivirira chirwere checancer. Uyezve kuya kwandaita kuti nenge chitaura nhaurwa iyi makereke atinoshumira nawo, nekuti unoona kuti kunyika kwedu kwatinobva kazhinji kacho vanhu vane albinism kana kuti vanane albinism vanenge vachitarisirwa pasi nekuda kwekuti vanhu vanenge vasingazive kuti chii chinokonzeresa albinism iyai. Ini ndira mai vane vana vairi vane albinism. Saka tinosangana nematambudziko ekuti dzimweni dzenguva vanhu vakaona iwe uri munhu wemutema uine vana vachena havakwanisi kuzvigamuchira nekuti havazive kuti zvinenge zvauya sei. Saka pakufamba apa tinenge chitaura nhaurwa iyi, uye takaona vamwe vazhinji vari kufarira project yedu kuti iri project iri kubatsira vanhu. Saka vakati huye mutiudzo wekuti muri kuzvifambisa sei.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamunosangana nazvo?
Ndingangoti zvimhingampinyi zvatinosangana nazvo zvinowanzobva pa atinoti mamits anofungidzirwa nevanhu kuti sei munhu achive nemwana ane albinism. Zvimwe zvakafanana nekuti ukaita mwana ane albinism, vamwe vanofunga kuti wakaroyiwa. Vamwe vofungawo kuti amai zvavari vavaburitsa mwana akadai vakashinwa. Vamwe vofungawo kuti kune chikwambo vanofunga zvakasiyana siyana nekuti vanhu vanenge vasinganzwisisi. Wotoona kuti rinobva raita dambudziko rekuti vana vange vachigamuchirwa mungave mumhuri. Sometimes naivo vabereki chaivo kana asinganzwisise kuti chii chaitika anokwanisa kunge achiramba mwana wake, nekuti makuriro atinoita vanhu vanenge vaine mafungidziro akasiyana siyana asiriwo chaivo chaivo.
Saka vanhu vangabatsire sei?
Tinokurudzira tinoti family support. Kana mumhuri menyu mukazvarwa mwana ane albinism, vanhu ngavagamuchire mwana sezvaari. Chechipiri, vanokwanisa kuwanawo mafuta atinotiwo masunscreen lotions, tinokumbirisa kuti vatibatsirewo nekuti vanhu vakawanda vari kuada mafuta aya, but kuti vakwanise kuatenga havakwanisi nekuti anenge achitidhurei. Uye vanewo mari dzavanokwanisa kubatsira, tine kliniki yatiri kurana every Saturday muHarare inobatsira vana vane albinism. Iko kukliniki ikoko kune vanhu vanenge vachinzwisisa condition zvekuti vanokwanisa kurapwa pasina kusarudzwa pasina kuita sei. Saka kune vanokwanisa kusponsor, vanokwanisa kubata organization yedu, tine website yavanokwanisa kuenda nonzi www.globalaidmissions.org. Namba dzeru nharo votongoti +263 772 858 895, +263 772 858 895.
Ndongokupai mukana wekuti mutipirewo vhesi tozongopendera nemunamato.
Vhesi randingape nhasi rinobva kuna Colossians kana kuti vaColos 2:17, ichitaura iyo maringe nebasa ratinoita iroro. Tichikurudzira vanhu kuti tibatsirane nekuti inoti izvo ndichaiverenga muchirungu, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Inopakurudzira kuti patinoita izvi hatisi kutsvaga isu mbiri kuti zvizonzi mufundisi chasi vane vanhu vavari kubatsira. Mbiri iyi haisi yemunhu, asi rudo rwaJesu ratinenge tichirakidza kuvanhu kuti vanhu havafaniriba kusarudza vamwe vanhu. Munhu kana azvarwa ari zvaari, ngatimbundirei tigamuchire upenyu tichiita izvi zvese murudo rwaishe Jesu wedu Kristu. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai muzuva ranhasi, tinotenda nenguva yamatipa kuti tikwanise kutaura zvebasa renyu. Naizvozvo Baba, sekuverenga kwataita gwaro rekuti zvatinoita hatiite kuitira mbiri yedu isu vanhu, asi tinoita kuti zita renyu rionekwe, mbiri yenyu ionekwe. Tirakidze rudo rwaJesu Kristu. Tibatsirei kune isu vemuorganization nevavo vanonzwa mwoyo ichinzwa kuda kubatsira kuti tiite izvi zvinopa mbiri kwamuri Mwari. Mutibatsire, mutipe mweya wekuda vamwe vanhu kunyange vasina kufanana nesu, asi tikwanise kuvambundira nerudo rwaJesu Kristu, nekuti takangosikwa tese nemufananidzo waJesu. Takutendai Baba nenguva yamatipa nhasi, mumbiri yaShe wedu Jesu Kristu tanamata. Amen.
Nguva dzedu ndodzadyana, tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ndotenda mufundisikadzi Pastor Esther Chasi, avo vanotungamirira sangano rinonzi Global Aid Missions. Zita rangu ndini Praxidus Jeremiah.
Muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Tinotenda Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita naPastor Chari, avo vatinamatira nhasi pachirongwa chedu chino cheStudio 7 uri musi wesvondo Manheru. Novimba mumanzi waMesi Mutsvene uchiuya kwamuri manheru ano emusi wesvondo uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichitarisa misoro yenhevo dzanhasi. Nherera nevanoshaya kwamurehwa vonyemerera nemufaro zvichiteera rubatsiro rwavakapiwa nehurumende yeAmerica. Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage ye-513 kana kuti mbizi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokuonekai nemufaro, ndini Rachel Doto ndiri muWashington DC, ndakamirira mumwe wangu Jonga Gandemiri.